Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 26, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika huwedzera kubva zvapera sarudzo. Iriyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations Human Rights Commission iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise chikamu 22A chemutemo wakawandudzwa kana kuti Criminal Law Reform Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa nerima dunhurirwa rekuti Patriotic Bill. Zvipangamazano zvitatu zvekomisheni iyi zvakaongorora chikamu ichi uye zvinoti chinotyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rino panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu. Chikamu chechimakumi maviri nemaviri kana kuti 22A ichi chinotaura nezvekungangonzi kutengesa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe kana zvikataura nevekunze. United Nations inoti zvirango zvinopiwa vanenge vabatwa nemhosva zvakaita sekutorerwa ugaro kana kuti citizenship, kuvatongera rufu uye kuvarambidza kuvhota kutyora kodzero dzavo zvakanyanya sezvo mutemo wacho usina kujeka. Studio 7 yatumira mivhunzo kugurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu, icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi dzeUnited Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu wenonzi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act, urwanyanya kuzivikanwa nevanhu kunzi Patriotic Law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo, uye tigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe. Vazhinji takazvarirwa imunomu, vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana-siyana, asi nekuti nyika yatakazvarirwa inova nyika yechizvarwa, hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda. Vazhinji ndosaka tirimo muno nanhasi. Even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko, pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora,
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism, hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatinopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipidzi?
Anatsangatsana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwana namazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council, mutemo iwowu zvakare in addition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo uri kutyora zvakare watinoti international human rights instruments.
Ndeye aya mungatsanangurira ipapo vamandinde?
Ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyewa sei pasi rose.
Ko, pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vamandinde?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowo unogona kutongerwa rufu, unogona kutongerwa ugara mujeri kwenguva yakareba, unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa. Saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo. Tikatarisa panyaya yedeath penalty, death penalty muZimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unofukopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances, zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvisingaite. Tobuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo, kuti murayiro waakaitwa wokunzi unotochaikwa kana dzimwe nhengo dzemuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya. Ndobva takaona death penalty ichiuyiswa. Vamwe nanhasi vanotoramba vaitochoichora, asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu wachora nyika, saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe iichi chisionekwe.
Chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandinde semaonero wenyu?
Chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende, maopposition political parties. Tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachana tatarisana nesarudzo mutemo yakadai ndipo painotsvagwa, popa unoshandiswa inenge uchandisirwa ana nhingi vanozivikanwa kunzi vebato rakati. Zvinhu zvakadaro
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Wilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vaita musangano wavo wekutanga nedare remakurukota ravakasarudza. VaMunangagwa vazivisawo kuti Dr. Martin Rushwaya vanova hama yavo ndo vave munyori mukuru wedare remakurukota kana kuti chief cabinet secretary. Vatora basa rasiyiwa naDr. Mishek Swanda vave pamudyandigere. VaRushwaya vagara havo vari muhurumende kubva nguva yaitungamirwa nyika namushakabvu vaRobert Mugabe. Ongororo yakaitwa nesangano reInternational Organization for Migration Zimbabwe kana kuti IOM Zimbabwe inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekubuda munyika zvachose zvichienda kuBotswana neSouth Africa wawedzera. Izvi zvinotevera sarudzo dzakaitwa munyika dziri kunzi nevakawanda hadzina kufamba zvakanaka zvopa kuti vamwe vashaye tariro. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro reIOM iri wandu wevanhu vakabuda munyika vakananga kuSouth Africa kunotsvaga mikana yekurarama kwenguva refu inosanganisira mabasa kana kuita zvemabhizinesi munyika iyi wakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 37%. Uwandu hwevanhu vari kuenda kuBotswana avo vakapa zvikonzero zvekuti muZimbabwe hamuna mabasa nemikana wakawedzera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Vanoshanda nesangano rinoona nezvemagariro evanhu reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti ongororo yaburitswa nesangano reIOM haivakachamadzi.
Hurumende iyo ndo iri kuondongora zvinhu muno muZimbabwe, ndo iri kuomesera vana veZimbabwe kusvikira vaakuenda kunana South Africa ikoko.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vakatotanga kutiza munyika sarudzo dzisati dzaitwa nekuti vakanga vatoona kuti hapana chainge chichabuda sezvo sarudzo dzagara dziine mutauro makoro ose. Pavanhu vakaenda kuSouth Africa zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26% vaive vanhukadzi vane makore ari pakati pemakumi maviri nematanhatu nemakore makumi matatu nemashanu. Zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana kana kuti 28% zvevanhu vakabuda munyika zvachose nekuda kwemamiriro ezveupfuma ayo akaita manyama amire nerongo zvichienda kuBotswana vaive vanhurume vane makore makumi maviri nematatu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Gwaro iri rinoti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% zvevanhu ava zvaironga kunoshanda chero basa ramuka kusanganisira kufudza mombe, kushanda mumapurazi zvisinei nekuti vakadzidza kusvika kuyunivhesiti. Zvichakadaro zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika zviuru zana nemakumi masere zvakatarisana nekudzoserwa kumusha nehurumende yeSouth Africa sezvo bazi rinoona nezvemukati menyika iri rikutsika madziro munyaya yekuwedzera upenyu hwemagwaro aishandiswa nevanhu ava ayo aizikanwa nerekuti maZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP. Asi vambofana vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuSouth Africa neBotswana, zvizvarwa zveZimbabwe zvichangoramba zvinoedza noto kunyika idzi.
Takati alright, hatingagarika tichifa, ngatiendewo kwazviri nani kokunana South Africa ikoko nekunana Botswana ikoko, vaakutitandanisa futi. Saka vanenge vachititoraramira kupi? Toraramira mugungwa here? Tofa here?
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa mushongo wamakonzo nemapete mumigwagwa yeguta reFrancistown vaThomas Mverechena vatsigira mashoko avambofana.
So takaona sekuti tituye kuno tokwanisa kuti muredi inokwanisa kurarama. Of course tisingawani edu zvakawanda, but zvekuti muredi idye nekupfeka nekurarama.
Vakudzai moyo avo vakatora passport yavo musi wa 3 Nyamavhuvhu gore rino, mushure mekurasikirwa nebasa ravo pamumwe mugodhi unochera goridhe pedyo neguta reBindura, vanoti vakaona kuti hapana chekugarira muZimbabwe.
Ramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe hationi rakamira zvakanaka, nekuti tatakatarisira gore rineri kuti pakaitwa maelection zvinhu zvichafamba zvakanaka, tikaona zvisina kufamba zvakanaka. Saka hationi ramangwana reZimbabwe rakamira richimira zvakanaka.
Asi vachitaura kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukwira zvakanyanya mudunhu reSADC kwemakore matatu adarika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhukadzi vari mabhizimusi akasiyana-siyana vapedza zvidzidzo zvavo zvekuwandudza ruzivo rwavo rwemabhizimusi pasi pechirongwa cheAcademy of Women Entrepreneurs chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vamwe vavo vachiwana mibayiro inosanganisira mari yekuwandudza mabhizimusi aya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru paAmerican Space pachikoro cheNust muguta reUlawayo nhasi, apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana-siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
They supported each other throughout their coursework. They helped each other get through the classes. They shared their experiences.
Chine chino chikuru chakatakira kuve nemadzimai mubhizimusi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara, mari yavanowana kubhizimusi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipangana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya, uye vamwe vaviri vapiwa mibayiro yechiviru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava nebhizimisi rinonzi Battery Equip nemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa, anozikanwa nekuti Tariro negitare, ndomumwe wakapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
Ndinoimba uye ndinoitawo zvebhizimusi remhanzi, kupromota nekushanda nevaimbi. Ndakakwanisa kuapply kupinda muAcademy of Women Entrepreneurs awe ndichitarisa kuti ndigadzirisewo bhizinesi rangu riite zvinoitawo vamwe mabhizinesi matimo with and kuite enterprises ndichingoshuvira kuti tishande gwara rakanaka mumhanzi yedu. Ndakaona kuti programu yakandibatsira zvese kuti nekuti ndakasangana nevamwewo vanovaya nepanzvimbo yandanga ndiri, uye kana takutaurirana tichiudzana nhamo dzatukenda nadzo muindastry zvanga zvichitoona kuti aiwa zvakatoreruka tikabatanidza pfungwa tikashanda tese. Ndakadzidza futi kuti bhizinesi rinorangwa sei, chii chinofanira kuitwa kuti mari dzinyatsopinda, kana dzapinda dzinofambiswa sei, uye how do you invest into your business.
Zvare Patience Ziramba vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra2022 vane bhizimisi ravo rekutsikisa mabhuku ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePerson Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheAwe chinobatsira kudzidzisa vana muzvina bhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Wandu wewe chidiki varikuita zveungochani unonzi nevarikuziva zvirikuitika urikukwira, izvo zvinonzi hazvisi kufadza vakawanda munyika. Asi masangano anomirira ngochani anoti wandu unoratidza kuti ngochani dzavakukwanisa kumirira kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti hachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvi zvandiri, uye havanditoropodzi kana ndisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe, kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo, nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore 10 nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwe nemakuhwa muraini, vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake, kutaura, mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete, zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obey Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma.
Unokuona chingoma mukutaura kwazvo zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kauti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nani.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, Gays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambo vyeko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kusoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Sanika isiwe machechi. Tunofanira kutoro mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaura kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Pata azvirevi kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira Ngochani, zvikwanisiro zvepabonde, Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Vakatarisa muguidelines the Ministry of Health varimo gay, bisexual, transgender community irimo muguidelines vaya kuti ma key populations are. Ari ifanjodzi huru yekubatira utachiwana weHIV. Isusu ndo atinotarisa tukatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zoleka Mandela, muzukuru wegamba rekurwira rusununguko muSouth Africa, vaNelson Mandela, ashaya nhasi nechirwere chegomarara. Anga aine makore 43 ekuberekwa kana kuti 43. Zoleka aive munyori wemabhuku uye mwana wamushakabvu Zindli Mandela, vaive mwanasikana wava Mandela. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere kusanganisira vana vana vakafa kuCape Town muSouth Africa mushure memafasha memvura akakanganisa tambo dzemagetsi zvakapa kuti vagwinwe. Izvi zvakaitika munzvimbo dzinogara varombo vakawanda muguta iri. Vanhu vana vakafa kuDriftsend uye vana ava vakafa kuCliffontein. Vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi havana magetsi, zvinopa kuti vangoita zvokubatanidza tambo zvisiri pamutemo zvinozovapinza munjodzi. Mvura inonzi yanga ichinaya kuCape Town kwemazuva matatu akatevedzana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin nhasi varumbidza Kenya nekudyidzana kwayo nenyika yavo zvikuru munyaya dzechiuto. Vataura izvi pavasangana nemauto eAmerica neeKenya anogara paCamp Simba kuManda Bay muKenya. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chemakore mashanu nezuro chekuita mushandira pamwe kurwisa vanopfurikidza mwero. America iri kubatsira nyika dzemuAfrica kurwisa vezvikwata zvakaita seAl-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS neBoko Haram. Apo mwaka wekurima watanga, vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa naye zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yechibage nefotereza. Chakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuAmerica $50 kuenda pamadhora $100 ekuAmerica patsapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms, kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati $30 kusvika kumadhora $56. Mumwe murimi wekwamurehwo asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
Kana uchirima chekuti uridya pamba zvinogona kukwanisika, asi kuti uzoti uda kuita kutengesa hazvikwanisiki zvachose. Dai hurumende yakwanisa kuti mapraise ati dzikei uye kukanisika kutengeso zvinhu zvemumunda zvotengwa nemari yekuti inofadza murimi adzokere pakurima zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsva kumashonaland west vazivanai Shumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
isusu na jenda kutengi na hivyo mchempi kwa hivyo COVID ni maofareta wakandoa tumeshambisa shiki sinani.
Mumwe murima ari ku Mount Darwin mudunhu reMashonaland and Central vaAndrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefotereza nembeu kunyanga hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvisanganisira mbeu namafertilizer asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafertilizer iwayo tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira idzi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kuplay a part butwo zvakare private sector especially mabhanga nemamwe institutions ehurumende anoprovide support kuvarimi anofanira kuplay a part. Tine varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans ekuti vange vachifinance production. Then of course tino vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasina mari yekunge vachizvifinancer. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through mavarious subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
But chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sipa vanogadzira mafertilizer vemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs ekuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu 25 pahekta yoga yoga kana kuti makirogiramu 10 paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka hekita yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga 20 echibage. Chirongwa chedu cheLife Talk The Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Nhasi tiri kutaura nevechidiki vakasarudzwa kuti vatungamire mumakanzuru uye kupinda mudare reparamende nezvavari kuvimbisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze hwowedzera kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika disen.